Avo ihamani shamwari dzanduna kuchivhu nhasi vachimuradzika mutauri wemhuri vaprosper chonzi vanoti mhuri yarasirwa zvikuru uye cornelius munhu anga asinganzvengi pachokwadi kubasa nekumhuri
cornelius anga ari munin'ina wangu but he was more of a friend than munin'ina we used to do a lot of things
sure,
together
sure, sure.
Anga tichishanda tese zvinhu zvakawanda mumhuri ndanga ndichiita naye nakoni kushayika kwake zvisina tarisiro zvatigura kunorira asiya gwanza rekuti richanetsa kuti rivharike munenge uchitarisirawo kuti mavanin'ina makusvika vanin'ina vakuma50 makudai makugadzirira kuita upenyu hwakanaka muchikudzawo mhuri dzenyu muchivaona vachikura vachienda kuchikoro mungondika
vachonzi vanoti vakaziva zvakawanda pakutapwa nekutorwa kwenhau kubva kuna nduna
kuvati mukomana anga richitaura chokwadi uchida kana usingade chokwadi chinongobuda saka ndinotendawo nematorerwo ari kuita nhau kuti munhu anongotaurawo zvaari kuona zvinhu sezvazviri zvichiinforma the public semashandiro aita cornelius anga asinganzvenge nzvenge zvaari kuona achiwirira nazvo asingawirira nazvo anongokutaurirai zvanga zvichishanda zvakare vinhu mumhuri kuti kana akadai handisi kuzvidai zvimukoma madii taita takadai ndotanyanyosiyirwa kuti kutaurira nachokwadi buritsa zviri pamba ende anga asingaite graji zvokuti ndichazoti ndokuudza mangwana ndomboita gore ndakagumbukira kwete aibva angozviburitsa ipapo nyaya yatopera
vamusara ndimakashanda nacornelius anga ari
mumwe mutapi wenhau uyo akashanda nanduna kwemakore akawanda farai mutsaka audza studio 7 kuti nduna aisava muferefeti wezvemhando rokwati chete asi aisimudzira vatori venhau vechidiki
handingati nyaya yekuti handingatauri panapa ndichimirira vanhu vakashanda nacornelius ndinotaura sabhururu samukoma nekuti pendakatanga ndichibva kupoli kuattachment yangu ndakatanga kuitira kuherald news editor wangu reemungosha wakanditi munhu auchafamba naye ndicornelius ndiye uchakufundisa basa kubva musiwo nauyo tikazosanganazve kustandard akazotanga kundiintrodusa akushanda kuaptn ndaishanda seassistend wake futi zvazviri zvebasa ushamwari hukoma hapana hama dzangu dzisikazivi cornelius hapana hama dzake
uyo akazvarwa muna 1970 akashandira makambani anosanganisira masvingo provincial star herald standard nemakambani ekunze uku akadzidzisa basa vechidiki vakawanda ndakamirira studio 7 kuchivhu ndini Godwin Manguzha.